No está por allí, no son yo de que está aquí ya, sino está por allí, no es uno, no está a mi vida, más afán a la ne, rutenga, bundu, machingo, vuma, chivu, antio, arane. And we also spread that tumurewa, tenda, and mutoko, where our company is based. Tofu ya kana kushika kwa mutoko. Ndiyo tikapa ni edu kwa ino ba, ndiko kwa mrewa, saka ndogo nenge kurukumba. Saka vese wa nenge wa inezunu, zilipaka saba, pesa hapa, mundira edu, nenge tichi delivera, tichi vasira jini.
Zine jamuno ya nyo takura, la muano taiso takura grocery chete, la muano tisino takura juku wa kisa chete.
Isusu tino takura zini, zaka wanda wanda mbeta, masofa, mafiriji, wane masola panelzi tinotakura grocery iroro tinotakura zvekare nango zvinhu zvizhinji kunango vari mumabhizinisi vanongogona kutibata pama WhatsApp votititaurira kuti vari kuda kuudzirwa zvakati zvichatorwa pakati tinokwanisa kuzvitora and tobva tavaunzira kuzimbabwe
tinoona kuti kune vakawanda vari kuitawo bhizinisi irori rekutakura zvinhu kubva kusouth africa kupinda muzimbabwe muri kukwanisa sei kunge muchiwana makastoma kana vekutakurira tichiona kuti ibhizinesi rakawandirwa izvi
ite zvinezvi chinhu chinonyanya kutibetsera its about kuvimbika kuvanhu nekuti wakambotakurirawo ukasvitsa zvinhu zvacho anopo hama yacho kuti batawo mukomanhiri vanotakura zvinhu zvenyu vakanokusvitsirai saka izvozvo zvindo zvimwe zvanyanya zvakatibata mubhizinesi redu nekuti patinotakurira munhu mumwe chete akutoudzawo mumwe wake kuti shamwari kana uchazoda kutakurirwa zvinhu zvako bata mukomava uye nemasocial platform tande mutande pasocial media nepamwe panotibetsera mawhatsapp ivavo patinge tichiadvertisa tichitumirawo mapictures yekuratidza kuti mota yakanodza yakanodhelivhera pananhingi pananhingi tinenge tichiadvertisa
maone nguva yakadii muri mubhizinisi rekutakura zvinhu izvi
inodayira kuti dzaakukwana 2 years pari zvino
pamakore maviri iyaya matambudziko apa amungatiwo maasangana nawo uye maakunda sei
matambudziko aripo akati kuti batisam mamwe achoni zvavo mamwe achoni zvavo akugadzirika chainyanya kutinetsa inhau yenzira but nzira yedu yeharare bed bridge yanaka yakutifambike pasara padiki zvapo pachiri kugadzirwa nerimwewo dambudziko remapurisa emusouth africa mari dzaano kuchaja mukufamba umu dzinenge dzakati wande ndo matambudziko atinonyanya kusangana nawo ivavavo
tinoonawo zvakare musouth africa mune masangano anomirira vatyairi vedzimotokari kana vanotakura zvinhu musouth africa vanomboita nguva yavanenge vachinzi vanorwisana nekurambidza vanobva kunze kwenyika harisi dambudziko riri kubatawo here mubhizinesi renyu
ya dambudziko iroro riripo zvakafanana pane organization inonzi Texas association ndo imwe mamwe masangano anoti vhiringa pakutakura zvinhu kwatinoita nekuti vanenge vachida kuti tinge takavajoina ende mari dzavanoda dzinenge dzichisvika kuma60 to 70,000 rand inova mari inogona kunge ichinetsa kuiwana
vanodawo kubatai vanokubatai papi mukoma chisa
vanokwanisa kundibata panhamba inoti +27 74 625 4242 +27 74 625 4242 ndo namba dzandinobatisa.